Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 15/2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live pa Facebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti richazivisa mangwana chipiri kana richizoramwa mabasa kana risina kupiwa mari yavanoda pakupera kwomwedzi uno. Uwandu hwevadzidzi kuzvikoro zvedzidzo yapamusoro vari kushungurudzwa huri kuramba huchikwira munyika. Chikwata cheZimbabwe cheMaGems chinobudirira zvekare kuLiverpool. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, rinoti matunhu matanhatu esangano ravo akabvumirana kuti kana pasina mari ine musoro inopamidzirwa varayiridzi pakupera kwomwedzi uno, nhengo dzesangano ravo dziri kuramwa mabasa. Mutungamiriri wePTUZ, Dr. Takawafira Joe, vaudza Studio 7 kuti mamwe matunhu esangano ravo ari kuita misangano mangwana chipiri kuti vakurukure nezvekuramwa mabasa, vachiti zvinenge zvabuda mumisangano iyi pamwe chete neyakatoitwa ndizvo zvichateverwa. Tabata Dr. Joe kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Ndingati varayiridzi vakatsamwa zvikuru namamwe marest of the civil servants. Ishi inonetsa ndeyekuti avo vasinganegosieti vanoita masoja nemapurisa vakatopiwa inonzi cushion kuma$400, asi hapana chauyiri chati chauya kuvarayiridzi neimwe inonzi rest of the civil service. So varayiridzi vatinotungamira isu from the 10 provinces, 6 provinces dzataura kuti kana tisina kuwana kushini yakawanikwa unawo vanepfuti, zviri nani tichimborega zvokumboenda kubasa, koto ringopera tisingachiende kubasa. Asi pane mamwe ma4 provinces anotaura kuti iko zvino strike hainyatsoshanda nokuti vanoona sekuti koto rava kuenda kunopera, vana vaongonyora mazamanishini, hazvinyatsorwadza kuna employer. Ava ndo vanga vachita sekuti dai taona kuti kuratidzira kwedu kunozotanga panotanga koto rinouya.
Saka apa muchapafambisa sei?
Wese vanotenderera wedha vanoda strike immediately, kati kangosva papay day pasina cushion, nevo vanozoti next term, ndeyekuti ko iro temo racho rinenge razopera uchinda kubasa nei, nokuti mari hazvisakwani vanhu vari incapacitated. Saka takamirira kuti by Tuesday tiite mafinal consultations tione kuti odina, asi kana mari ikatadza kuuya apa hatingakontroli zvinozoitika, nokuti vanhu vanoona sekuti kushayiwa pfuti ndokopa kuti vashayiwewo mari dzinganzwa nakushin. Uyezve vakatsamwira Apex Council kuti iyo Apex Council inenge ichinyebera vanhu ichiti tinonegosieta wopiwa $97. Avo vasinganegosiete masoja zvavo vakangogara vapiwa $400. Saka vanhu vakuti zvekunegosieta zvinenge zvisina basa izvi. Language inganzwisisika neZANU PF inotungamira ilanguage yeindustrial action. Saka ndingati pari zvino zvinhu hazvina kumira zvakanaka, varayiridzi vari kupopota zvikuru kwazvo, ende isu semaleaders tinongova vatumwa. Zvavanenge vadecida by Tuesday ndo zvatinoita, asi hurumende tinongoiudzawo kuti hatina zvatingaita kana ichibata vashandi zvakasiyana kudaro. Hatisiri kuti 400 yakawanda, inotori shoma iyo yakawanikwa namasoja yacho, asi inongotsamwisawo avo vasina kuiwana. Isu tinotoda mari inopfuura ipapo kusvika ma$4,500 ndo ingava iri nani, because mari yataa tichida isu iri in US dollars, but hurumende inenge yakashora danho iri yakabvisa ichida kuti yavhoide kuti tibhadhare maus dollars but maus dollars ndoanga akanaka fanika rescue package yataida nokuti kana inflation ikakwira us dollar racho harirohwi neinflation but iyi yemazvityei yertgs hapana zviri pa vanhu vachavangopiwa nyange vakapiwa 400 iyeyo zvinhu zvinokwira kakapeta katatu kana zvokuti mari yacho inongobva yashaya simba zvikurusa uyezve zvichiomera vanhu vakawanda vemuzimbabwe
ko hurumende zvainoti haichabvumidza mari dzekunze imi muchitaura nyaya yemaus dollars munozvifambisa sei papa
ayo ndo manyepayo tikadai taiwana nguva yekumboti timbosecha vanhu ivo vanoti havadi mari yokunze wese vana munangagwa wese vana svmoyo wese ava muhomwe dzauvana maus dollars saka tinganyepera tikati zvitoro zvese izvi zvinongochaja neus dollars but zvaangoconveta into chin below kara currency saka hazvichombobatsiri zvokuti tinoti tisina production toti hatichadi us dollar kana kuti tauda local currency. Local currency must be backed by production, it must have a source. Saka mari isina source isina rinongoribepa iri haibatsiri, ichatotisiya tiri worse off than before.
Avo vange vari mutungamiriri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reptuz Dr Takavafira Joe vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Sangano reFemale Student Network Trust rinoti uwandu hwevadzidzi kuzvikoro zvedzidzo yepamusoro vari kushungurudzwa huri kuramba huchikwira munyika. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure memakwikwo ekumhanya muHarare akaitwa nezuro nechinangwa chekudzidzisa veruzhinji nezvekushata kwemhirizhonga, mukuru weFemale Students Network amai Evanice Munando vakati vanoshungurudzwa zvakanyanya neuwandu hwemhirizhonga kuzvikoro zvedzidzo yepamusoro. Amai Munando vakati zvindo zvakavasunda kuti vaite makwikwo ekumhanya kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika kuti vawane mukana wokushanda nevanasikana pamwe nevanakomana mukurwisa mhirizhonga muzvikoro.
Nyaya yeuwandu hwemhosva kana yatinoti makeses ari kuwanika mumainstitutions every day. Mastudents ari kurawa, mastudents ari kurepiwa, mastudents ari kuitwa sexual harassment. Saka isu takati aiwa tikamhanya uyezve tikatorazve vana vechikomana vanodzidza nevana vasikana kunge vange vari pachirongwa ichocho chekuti mhirizhonga iipere, takaona zvichibatsira zvizhinji nekuti tinoziva kuti vana vakomana vanga vachinyanya kusarira kumashure ende kazhinji vasikana ava vanoda sapoti yevakomana kuitira kuti mhirizhonga iyi ipfuure.
Vakati tsvakiridzo yavakaita muna 2015 yakaburisa kuti zvikamu makumi mapfumbamwe nezvisere kubva muzana zvevana vari kuzvikoro zvedzidzo yepamusoro vanoshungurudzwa. Vakatiwo pazuva rega rega vadzidzi vanosvika gumi vanotsvaga rubatsiro kusangano ravo mushure mekunge vashungurudzwa.
Tsvakurudzo yakatiburitsira kuti as 98% yevasikana vari kushungurudzwa misiri yose nemhando dzakasiyana dzandataura idzi dzekuti kurepiwa, kushungurudzwa kana nevanovadzidzisa. Ine zvichidai ndichitaura muzuva ranhasi ndakamira pano ndotoona sekutoti aiwa dambudziko ratopfuura pa 98% iye zvino anotodarika kana ma 10 chaiwo pazuva. Vana vanouya kuzomangara vachichema, vamwe vacho tinotofonerwa nemainstitutions vavo kunzi kuno kwaita dambudziko toenda tonosangana navo. Saka nyaya idzi dzasvika pakaoma kutaura mhuri yezimbabwe nyaya yemhirizhonga kuvana dzidzo yepamusoro zvasvika pakaoma. Kana ndisingatauri zvekumapuraimari kuzviri kuitika futi zvakawanda even munharaunda matigere. Saka inyaya inosuvisa kuti vacho vari kuita nyaya idzi kazhinji mutsvakurudzo yedu takaona sekutoti vanhu vatori nezvigaro zvepamusoro. Saka zvinotisuvisa kuti vanhu vanenge ndivo vatinenge takatarisira mufunge zvizhinji kuti vanga vachitarisa vana vedu asi vanowanikwa vachishungurudzwa navo.
Mumwe mudzidzi wekumorgan zintech college iri muHarare vaneva dzvimbo vakapindawo makwikwo ekumhanya pachishoropodzwa mhirizhonga vakati vakafara zvikuru kuva mumwe wevanhurume vari kushoropodza mhirizhonga. Vadzvimbo vakati zvakakosha kuti vanhurume vave muzvirongwa zvekushoropodza mhirizhonga sezvo kazhinji kacho vari ivo vanowanikwa vachishungurudza vanhukadzi. Mumiririri weamerica muzimbabwe ambassador Brian Nichols vakapindawo mumakwikwo ekumhanya aya vakati nyaya yemhirizhonga idambudziko kunyika dzakawanda kusanganisira America. Vani Coles vakativo ivo nevamiriri vedzimwe nyika muno vakazvipira mukuedza kupedza dambudziko remhirizhonga kuti zvigozobatsira mubudiriro yenyika. Vakataurawo vakamirira munyori mukuru mubazi rezvedzidzo yepamusoro Vatenda Machaya vakatsinhirawo vakati bazi ravo riri mushishi kuedza kupedza kushungurudzwa kwevadzidzi kuzvikoro zvedzidzo yepamusoro. Vamwe vakapindawo mumakwikwi aya vanosanganisira vamhanyi vemuno muzimbabwe vakaita mukurumbira Abel Chimukoko naTendai Chimusoro pamwe nemumhanyi wekuAmerica kaDavis Robinson. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuHerald mune nyaya inoti Justice Bharat Patel ve Supreme Court vanoti dare redzimhosva reHigh Court rakaposha pazhinji parakatonga kuti vaWhitney Chivayo havana kubira hurumende mari inoita mamiriyoni 5.6 emadhora. MuDaily News mune nyaya yokukwidzwa zvekare kwaitwa mutengo wemafuta edzimotikari. MuDaily News mekare mune nyaya inoti guta reBulawayo rapedza kuisa mbombi itsva dzinotakura mvura muguta iri. Chronicle inoti hurukuro pakati pehurumende nevashandi vayo dzichaenderera mberi nhasi zvichinzi varayiridzi vanoda kuti mushandi anotambira mari shoma ange achipiwa 4,600 yemadhora ARTGS. Newsday inoti sangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa ranyora tsamba kumuchuchusi vakumbira hodzi richiti vakuru vakuru vebato reZANU-PF vari kupindira munyaya yokupiwa kwemari iri kupomerwa umwe kanzura weZANU-PF wekugokwe. MuNewsday makare kanzuro yeguta reGweru inoti ichashandisa Harare Institute of Technology mukuedza kwayo kubhadharwa mari inoita mamiriyoni makumi matanhatu nemaviri emadhora iyo isiri kubhadharwa nevagari veguta iri. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Mwadiko vateereri veStudio 7 nevashamarari. Tunoti kuvasikana vemaJames avaiwa makagona makadadisa tatakakuokera hedu muchitamba neNorthern Ireland. Aiwa, rambai makashinga, tiri kukusapotai chaizvo. Tinoti avo vekuLondon avo makagona, makagona chaizvo, nokuti vanasi usisi mumwe vanofamba vachinyepera vanhu vachiti Zimbabwe yanaka. Uku vana Jobo Sikara vari mumajeri, vari kurambidzwa kuonekwa, vari kushungurudzwa, asi imi nei muchiti kuZimbabwe kuri right. Dino makati vadira migomo chaiyo yemvura, makatovakonewa chaiko chaiko, vakanyara. Ngavaone kuti kurwadziwa kwavari kuitwa nokudiwa kwakaitwa mvura ndokurwadziwa kuitwa mhuri yeZimbabwe, nekushungurudza kwavari kuita vana veZimbabwe, nekushungurudza kwavari kuita vana Jobo Sikara. Ine zvangu kugova Krishi, ndiri paSouth Africa.
Makadiko ndinoitwa Kefas Madondo, tiri pano paSouth Africa apa. Ndoda kutaura pamusoro pavasikara vasungwa vavo. Ndine urombo, ndine urombo vana veZimbabwe. Nyika yedu iri kuramba zvakanaka, iri kurwa nevanhu vari kuda kushandura nyika kuti inake, but I hope kuti zvichaita hazvo zvakanaka. Ndoda kungosimbisa vana veZimbabwe pakusungwa kwavasikara kuti zvinhu zvese zvinotanga zvakaoma, vavafanira kutombopindana mumoto kuti vagovawo magamba. Avo veZANU-PF vari kuti magamba nokuti vakava hondo, itori hondo yeitorwa navasikara vari mujere. Ndokuti vachibuda umomomo vanobuda zvinhu zvakanaka. Ndokukusimbisa imose vana veZimbabwe, ndichikupaiwo mashoko esimbiso kuti dondowari zviri kunaka.
Makadi vashamarari veStudio 7, ini ndinoti ndinoitwa Maiti. Ini ndinotaura hangu nezvenhau yei. vana vemuZimbabwe. Tatambura muZimbabwe, tatambura. Ezvino munhu wese ari kungochema nekuda kweZANU-PF. Asi unonzwa vatungamiriri veZANU-PF vachitaura kuti maelection akaitwa zvakanaka pajekerere pasina kana kubirirwa, but munhu wese ari kuchema nekuda kweZANU-PF. Nyika yese iri kuchema nekuda kweZANU-PF. Vakomana, ZANU-PF ezvino takusa mapurisa acho chaiwo chaiwo, ndo dzatomba vahombe, ndo vakutova vadzvanyiriri vakuru munyika yeZimbabwe. Todini nyaya yenyika yeZimbabwe? Todini tatambura? Mwari dai vachibatsira pazvinhu zvakadai. Vamunangagwa nehurumende yavo. Please, please, nyarai vanhu, nyarai vanhu, nyarai vanhu. Munyika magetsi hamuna, mvura hamuna, zvose hamuna. Munyika ingori kuti kuti hutsi wega wega. Akusi apasina kana kutombonzi yatombowe nyika yeZimbabwe. Please, vamugabi wangu atombori nani? Vanhu takutochema kuti vamugabi wangu atori nani? Tani munangagwa.
Apo pa Studio 7 makadii vashamarari, makadii vateereri veStudio 7. Aiwa stand KK. Ndinoti makorokoto kuvasikana venetball. Aiwa ndichitione vatsigiri vemutambo kuLiverpool ikoko, rambai makadaro, zviendeke. Tinotenda vasikanavo vaisa nyika yedu paworld map kunyaya dzezvemutambo idzi. Kunyange yedu kupolitics takagarwa matunduru. Neava vokuzvishongedza mbasha dzokutonga, haiwa vokuzvipa umambo, vasina unotsiura, vasingagoni kuti apa ondatsvedza, haiwa asi Mwari vari kudenga vanoziva. Tinotenda kuti vachabudirwawo nezvavo ravo nezuva rokupedzisira. Pachigaro choushe hapana mambo, hapana nherera, hapana chii.
Asi ndakapuwa nhamba dzisidzo. Inenge yava yeZANU Studio 7. Muri kupuwa mari imi. Hamutiki kana kuti aiwa takatanga nemisi weMDC ikono maangoti kwai vanonzi vana energy mutodi vani vari muchikovhunza navanhu vasinaa nebasa rese mava veZANU mikurevesa. Hamutitiki asi makatipa nhamba, munotipire nhamba kana musina kurongera.
Maskara sepa studio haina hangu mutemo wekuti hanzi 50-50 uyo ndouramba. Postero tikaverenga Bhaibheri chero chero rinotaura kuti mukadzi ngaazviise pasi pemurume wake. Hapana patakamboona masimba achienzaniswa muBhaibheri. Muri kuti kana zvaenzana nepfuma yacho kana yakanzi mombe 10 dzichasara dza 5 here? Pandoda kuti ndinzwisise zvangu ipapo. Nekuti Bhaibheri rinoti mukadzi pasi pemurume. 1 Timotheo 2 mukati pa8 itaura nauye zvinofanira kuita vakadzi, ichitaura kuti hakuna mukadzi ane simba rekudzidzisa pamusoro pemurume. Mukadzi ngaazviise pasi pemurume wake. Ngavanovhura vhesi iyoyo iyi, ivo reverend vanga vachitaura paStudio 7 apa. Mandoitwa zvangu Victor Maremera, ndiro South Africa.
MaZimbabwe enzu makadiko mese, nemiyu ari kuStudio 7 makadiko mese. Ini ndine chichemo changu chimwe chete, ndini Justice Mafira kureva. Chichemo changu ndechokuti vanhu vauraya Zimbabwe vaviri chete. Comrade Munangagwa naivo Comrade Nelson Chamisa vari 2 ndo vauraya Zimbabwe. Havadi kusangana kubatana kuti vataurirane vawirirane vana veZimbabwe vagare zvakanaka. Izvi ndo chokwadi. Apa hapana munhu anoda kurwira vanhu, asi kuti munhu tiri kurwira zita romunhu chete kuti atonge. Kutonga kwacho kusina kwakunoinda zvazvine budiriro. Kana munhu ane zita achirwa akananga kubudisa vanhu mumadhaka, anoonekwa nokubatana nokuzama kuenda kuBritain, bvisai masanction kuti vana veZimbabwe vagarike. Ita ichi nechichi kuti mishonga iwanikwe. Havadi, vese vari vaviri havadi. Isu vanhu tisi tiri wrong, tinosapota this side. Vanhu vaviri ava kuvataurirane pachavo kuti nyika ifambe zvakanaka. Amen. Kana mune mubvunzo munhu ngandifonere, ndichakupindura zvakawandisa zvandinoona pakati pavo varume vari vavira. Nokuti tiri kurwira mazita avo kuti imwe nomwe agute kumba kwake chete, haikona kutibvisa mumadhaka. Hapana munhu anoda kumbotibvisa mumadhaka, vese vari vavira.
Tino
ndinoda kubviswa mumadhaka zvechokwadi avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazvo enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Itai mameseji enyu mapfupi, musatuke vamwe, uye taurai nemanzwi ari pamusoro kuti vazhinji vagokunzwa iyi. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu muAmerica reUS Immigration and Customs nezviro rakatangidza kupinda mudzimba richibata vanhu vasina mapepa ekugara muAmerica kuti vagodzingwa munyika iyi. Izvi zviri kuitwa mumaguta mazhinji muAmerica, chinangwa chiri chokubata vanhu vasina mapepa vanoita zviuru zviviri. Mapurisa muRussia nezuro akasunga vanhu vazhinji kusanganisa vemapato anopikisa vakange vakaungana vachiratidzira muMoscow. Vanhu vanopfuura chiuru vakaungana muna Pushkin Square vachiratidza kutsutsumwa kwavo nekurambidzwa kwevamapato anopikisa kuti vapinde musarudzo dzichaitwa muna Gunyana. Vamwe vaishevedzera kuti mutungamiriri wenyika vaVladimir Putin imbavha inofanira kubva pachigaro. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vari kushora zvikuru mushure mekunyora kwavo paTwitter kuti vamiriri veparamende vechidzimai vana vasiri varungu vadzokere kunyika dzavakabva vanogadzirisa zvinhu zvinonetsa ikoko vagodzoka voudzavo kuAmerica kuti zvinhu zvinogadziriswa sei. Vazhinji havana kufara nemashoko aya vachiti zvinokonzera kuvengana kwemarudzi. Mugari weMwashington DC Dr. Frank Guni vaudza Studio 7 kuti mashoko ataurwa navaTrump haasi mashoko anofanirwa kubva mumuromo wemutungamiriri wenyika yakaita seAmerica, iyo inozvirova dundundu ichiti ino mutongo wejekerere. Tabata Dr. Guni kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Tingati mashoko ataurwa nemutungamiriri wenyika aya mashoko asina kufanira, mashoko asingataurwe nemunhu mukuru, nekuti anounza ruvengo pakati pevanhu. Pachirungu anorerekera kudivire zvinhu zviya zvinonzi xenophobia, kureva kuti vanhu vanenge vachisarura vaine ruvengo nekuzvonda vanhu vemamwe marudzi kunyanya vanobva kune dzimwe nyika. Zvinhu zvisina kunaka izvozvo, nekuti zvinounza ruvengo mukati menyika. Chechipiri, madzimai vari kutaurwa ava vakamirira vanhu muparamende yekuno kuAmerica kana kuti Congress, vatatu vavo pavana zvizvarwa zvemuno, vakazvarirwa muno muAmerica, kunyangwe zvavo vabereki vavo vari vanhu vakabva kune dzimwe nyika dzekuAfrica uko. Umwe chete ndiye akauya ari mwana mudiki akabva kuSomalia, asi chava ava muAmerican nokuti akawana mapepa ekuti azova citizen yemuno muAmerica. Zvisinei izvozvo, ndinodzokorera kuti mashoko avaTrump mashoko anoshoreka zvikuru kunzikwa kuti ataurwa nemutungamiriri wenyika inotarisirwa nepasi rese kunge iri nyika inokurudzira utongi hwejekerere, inokurudzira kuti vanhu vagare zvakanaka vachiyanana, vachigara pamwe chete murunyararo une demokrasi mukati. Zvinhu zvinoshereka.
Ko sei vamwe vebato ravaTrump vasingabude pachena vachishora mashoko anotaurwa navaTrump akadari?
Zvinodzokera panamboreva paye kuti vazhinji vevachena vanonyanya ndo vakawanda mubato ravo riri kutonga iri vanowirirana nezvinotaurwa navaTrump, asi vanenge vasingade zvavo kubuda pachena kuti vazvitaure. Saka vanenge vachingonyarara kunge pasina zvavanzwa, nekuti vari kuwirirana nemashoko avaTrump.
Kunze kwekuti havasiri varungu, chii chamunofunga kuti vaTrump vakanangana nacho
pava kadzi ava.
Ukatarisa manzu yanga ishandiswa na wa Trump mukunyora kwa waita. Munotonza kuti pane kutya kurimo vanhu vachena vazhinji vanenge vachitarisira vanhu vatema pasi nekuvatyisidzira asi ivo vachitya vanhu vatema. Mukaona vadare ava kana kuti vamiriri vevanhu vari muparamendi yekuno kana kuti Congress madzimai akashinga chaizvo akasarudzwa nekuti ane umhare munyaya dzezvematongerwo enyika munyaya dzekumiririra kodzero dzevanhu vachitaura pari kukanganiswa neAmerica zvinova zvashatirisa vechichena vakamirirwa navaTrump. Saka patova nekutya kuti vanhu ava vakaramba vachienderera mberi nenhauro yavo yeumhare hwavo zvinoita kuti vamwe vanhu vazosunira vaone kuti ah zviri kuitwa muno muAmerica hazvisi zvinhu zvakanaka.
Dr. Frank Guni vari parunhare neStudio 7 muWashington DC. Chikwata cheZimbabwe chema James chanyora imwe peji munhoroondo yemitambo muZimbabwe mushure mukusvika munharaunda yechipiri mumakundano eVitality Netball World Cup 2019. Michael Kariati anotitaurira kuti izvi zvauya sei.
Vasikana ava vadadisa zita renyika mushure mekubudirira kusvika munharaunda yechipiri ye2019 World Cup iyi mushure mekurova Northern Ireland 49-51 mumutambo wavo wekugumisira wemagungano emakwekwe ari kuitirwa muguta reLiverpool, England. Zimbabwe yakwanisa kubatana nezvimwe zvikwata gumi nechimwe chete zvichange zviri munharaunda yechipiri mushure mekunge Australia yazvambura Sri Lanka 99-24 ndokusiya Sri Lanka iri iyo iri pasi pasi mugungano rezvikwata zvina iri. Sri Lanka haina kana point imwe chete mushure mekurohwa neZimbabwe 79-49. Ndokutevera izvi nekurohwa zvekare 67-50 neNorthern Ireland uyezve nezvaitika nhasi apo yadonhedzwa neAustralia. Zimbabwe ichapinda mune rimwe gungano rezvikwata zvitanhatu munzira yayo yekurwira mukombe wakakosha uyo uri mumaoko neAustralia pari zvino. Asi mongororo zvemutambo vatina chemusete vanoti vasikana ava vasafunge zvemari kuti vachatambidzwa mari nezvavaita izvi asi kuti vaise pfungwa dzavo dzese kumitambo kusvikira yapera.
Mari is not everything. Ngavasafunga zvemari ngavatambe mutambo. Pride yavo it's at stake ku Liverpool.
Aka ndekekutanga Zimbabwe ichikwikwidza kumakundano eWorld Cup yemutambo wenetball kubvira makundano aya avambwa muna 1963. Zvichakadaro mumusha wemaGreen Machine eCapes United mazowana mufaro mushure mekunge makepekepe arova yadha 2-0 mushure mekufamba mitambo mina yakateverana isina kukunda. Kukunda uku kwaisa maGreen Machine pachinano chechitatu point imwe chete pasi pechikwata chiri kutungamira cheFC Platinum icho chaita mangange 1-1 Highlanders. Mumwe muteveri wemaGreen Machine muzvare Leslie Marufu vanoti kepe kepe ndizvo.
Makepe kepe andipasa moto chaiwo ende ndiri kunzwa unyatsofara. I love Caps United. I'm always green.
Mimwe mitambo yapera seizvi. Triangle 2 Teo 1-1. Mushowani 1 Herentals 1. Wange 2 Chicken in 1. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti richazivisa mangwana chipiri kana richizoramwa mabasa kana vasina kupiwa mari yavanoda kupera kumwedzi uno. Uwandu hwevadzidzi kuzvikoro zvedzidzo yapamusoro vari kushungurudzwa huri kuramba huchikwira munyika. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.